Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 30, 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise huwandu hwemadzimai munyika kutsvagira bato ravo rutsigiro. Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa mazita evanhu vana magwaro akatambirwa nenomination court. Murwere wekutanga kuvhurwa mwoyo pachipatara cheparenyatwa mushure memakore mashanu anoti aive aine kutya kukuru kuti anogona kufa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura.
Mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vakurudzira boka remadzimai ebato ravo reWomen's League kuti vashandise huwandu hwavo hwemadzimai munyika mukutsvagira bato ravo rutsigiro kuitira kuti rikunde musarudzo dzemuna Nyamavhuvhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano weWomen's League yebato ravo vamunangagwa vati madzimai ndo akawanda uye bato rega rega rinokwanisa kubudirira chete kana rikatsigirwa nemadzimai vati madzimai anofanira kushandisa huwandu hwavo kutsvagira bato rutsigiro kuti rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rino.
As members of the Women's League, I call upon you to take advantage.
Ini semadzimai ndinokumbira kuti mushandise kuwanda kwenyu kuti mutsvagire bato rutsigiro kuti rikunde musarudzo.
Vakurudzirawo kuti madzimai avhotere bato ravo kuitira kuti achengetedze nhaka yavo vachiti Zanu PF inovimba navo.
Tongi kana ita kutonga zvine simba zvine nguva yakareba tsigirwa namadzimai nyika yese.
Mutungamiri weZanu PF vashandisawo musangano wanhasi kukorokotedza nhengo dzebato ravo dzechidzimai dzakabudirira kunyoresa kuti dzikwikwidze musarudzo. Musangano wanhasi unouya apo bato reZanu PF rakakwira kudare nezuro nechikumbiro chekuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC irambidze nhengo 15 dzebato rinopikisa RCCC kuBulawayo kupinga musarudzo nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dzafo masikati dzaive dzakatarwa dzadarika. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvemutemo mubato iri vapatrick Chinamasa vanoti zeki yakatyora mutemo nekutambira magwaro enhengo dzeCCC uye nhengo idzi hadzifaniri kukukwidza musarudzo. Izvi zvinoitika po mutauri weCCC muzvare Fadzai Mahere vari kuti bato ravo harisi kufara kuti pane vamwe vanhu vakaita chitsotsi nekuendesa magwaro avo kuzek vasina mvumo kubva kubato iri.
Chatakangoona ndechekuti kune vakafojera mazita nemasignature nelogo yedu pane zvatakaona so far zvinenge zvakaitwa nefas asi nyaya dzacho dziri kumapurisa nekumagwesa edu.
Pane mamwewo mapato asiri kufara nemafambisirwo akaitwa basa nematare aitambira mazita enomination courts pamwe nezek anosanganisira MDCT akatokwirawo kudare reelectoral court. Zvichakadai ZEC yabudisa gwaro remazita evanhu vane magwaro akatambirwa nenomination courts kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rino. Dzimwe nyanzvi mune zvemutemo dzinoti ZEC haigoni kubudisa mazita kumatunhu ane nyaya dziri kumatare asi vamwe vakaita senyanzvi munyaya mutemo va Brian Crozier vanoti ZEC inogona kuburisa gwaro iri yozorisandura zvichienderana nezvinenge zvazobuda mumatare. Izvi zvatsigirwa nenyanzvi munyaya mutemo muzvinafundo Love More Maduku.
Asi kana vamabudisa semamirira atakaita pano, kana dare rikazotonga kuti apo pamakanyora zvakati bvisai munyoreri zvakati, apo pamakanyora zvakati wedzerai zvakati, vanenge vachiita mutemo unobvumidza izvozvo nerudo flow, matare ari pamusoro anokwanisa kuchinja.
Vaendera mberi vachiti magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers ndiwo asingakwanise kudhindwa nyaya dziri kumatare dzisati dzapera. Sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI zvakare vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kuwanda kwenyaya dziri kumatare kunoratidza kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kunomination court.
Saka takatarisa matambudziko iwawo anoratidza kuti pakaitika nomination court panga pasina gadziro rakakwana yekuti vanhu vakwanisa kuita basa iroro.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Bato rinopikisana Citizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF mhosva yekuparadza zvibhorani zvakachereswa nenhengo yaro iri kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende kuBikita East, richiti ZANU PF yakapika kuti mudunhu umu hamudivi vanoita zvirongwa zvebudiriro vasiri mubato rinotonga kusvika sarudzo dzegore rino dzapera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nengo ZCCC dzataura neStudio 7 kuBikita East dzinoti vatsigiri vebato reZANPF vaitungamirwa nevari kukwikwidza vakamirira ZANPF vakotikomba vakaenda vakanokanda matombo muzvibhorani zvina zvakachereswa nevari kumirira bato rinopikisa iri vaBoniface Mudzingwa. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri wekomiti iri kuona nezvesarudzo muBikita muCCC vaJohn Mpanduki vati ichokwadi kuti zvibhorani izvi izvo zvaifanira kuiswa magetsi ezuva zvakaparadzwa nevatsigiri veZANPF vachiti mudunhu ravo maberekera ingwe.
Vana kuti gomba vari kudestroya mabhoozi akadrilwa navamuzingwa. Izvi zvinoratidza kuti election achiri kupinda aya ane njodzi mukati uye vakutotanga hondo.
Vamudzingwa avo vanga vasingakwanisi kupinda pamhepo vachiti vari murwendo kuenda kuZambia vatenda kuti zvimwe zvezvibhorani zvavakacheresa muBikita East zvakaparadzwa nevatsigiri veZANPF. Vari kumirira sakanzura weCCC muward 18 umwe mune chimwe chezvibhorani chakaparadzwa vanabhuri Mchei vanoti bato iri rakaita utsinye sezvo munzvimbo umu mune dambudziko remvura zviri kumanikidza vagari nezvipfuwo zvavo kushandisa mvura yakasviba inobva murwizi rwachivaka.
Takabatikana zvakanyanya uye community yakabatikana zvakanyanya nenyaya yekuti mvura idambudziko yekutomwa kuvillage iri padhuze iyoyo since from 1980 hakuna kumbobvira kwacherwa chibhorani.
Vagari vanoti zvakaitwa izvi zvinokonzera mhirizhonga sezvo nyika yakatarisana nesarudzo. Asi vagomba varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana nguva yekuti hazvisina maturo.
I think we are going to appear in Hobos at the time of West. And that time of West. So now, I can do it all from the boss and do it about Sasaga. From sister and send out to Rezo for now. Do it about.
The battle is Tripu Sivati, Vangava Satva, Mangara Yakuma Purisa, as sometimes Rango Mangaram Guapu Inotevera. Mirizonga is the Matanga Renika to the Masingo, Irkukira Zua Nezua, Nezuro, Simenego Natu, the Jid's Mai, the battle no Pigisa Iri, Zagao just to Joseph. Kuti takatotidza misha mushure mekuvimbisa kuurawa nenhengo dzebato reZANPF nenyaya yekuti dzakataridza kumira musarudzo dzemakanzura kuchiredzi nemwenezi. Mune imwewo nyaya, vaKristopher Mutonhori Rhodzi vanga vachitarisira kukwidza musarudzo dzeparamende vasina bato ravakamirira kuGutu West vakashaya nezuro manheru mutsaona yemumugwagwa mushure mekunge motokari yavo yabuda mugwagwa ikawira murwizi pedyo nedhorobha rechivhu. VaMutonhori vakanyoresa kukwidza vakazvimiririra mushure mekunge varambidza kukwidza musarudzo dzebato reZANPF dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo kana kuti maprimary elections apo pakasarudzwa vaJohn Paradza kuti vamirire ZANPF. mutauriri wemuri ya kwa rozi wa Aaron mtono rozi wati varasiki wa zukuru nekushaya kwe mninyina wavo uye wanoti muri yavo inofungira kuti njozi ii ine chekuita nizwe matogero enyika
mwadi ya mtu nori nyingu wa zukuma 7 o'clock madeko ingi yaka jingi kweika na kuchanyu zika kutibude mkwagwa azwela suguti mwadi ya shuna ya ete ya suguti ya ayo fateka njiyo ina sana kwa mpushira kuti anopina mbrish
vati vamto nori wanita sila kukurazi kwa mswe sondo kuprazile muri yavo kumvuma naka mira studio 7 umasingo tini Godfrey Mtimba.
Murwere wekutanga wechirwere chemwoyo wekuvhuyiwa pachipatara cheparirenyatwa mukati memakore mashanu anoti ari kufara kuti mupenyu sezvo aitya zvikuru kuti anogona kungofa sezvo zvekuvhiyiwa mwoyo izvi zvakapedzisira kuitwa munyika muna 2018. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Blessing Bonda vane makore makumi maviri nemapfumba mwekuberekwa vataura izvi vari muintensive care unit kuchipatara cheparirenyatwa uko vati vari kupora zvakanaka. Muzvare Bonda avo vakavhiyiwa mwoyo musi wa22/10 vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo vakavhiyiwa pachipfuva havachina marwadzo avari kunzwa. Chipatara Cheparirenyatwa Group of Hospital chatendera vatori venhau vashoma kuti vakwanise kutaura namuzvare Bonda uye vanga vaine vana chiremba vakavakotsirisa pamwe nevakoti vakabatsira pakuvhiyiwa kwavo. Vari kutungamirira urongwa hwekuvhiya mwoyo pachipatara cheparirenyatwa vari nyanzvi yekuvhiya zviri mukati mechifuva kana kuti specialist cardiovascular and thoracic surgeon Dr. Simukai Machawira vaudza vatori venhau kuti murwere wavari kupora zvakanaka vakati naivowo vaive nekakutya sezvo paive pava nenguva vasina kumbovhiya munhu zvekugadzira mwoyo munyika.
Tinofara kukuzivisai kuti operation yakafamba zvakanaka. Uyu semurwere wedu wekutanga sekutyawo kwaaita isusu taivawo nekakutyawo kataivawo nako.
Parirenyatwa pari zvino yavhiya mwoyo yevanhukadzi vaviri wepiri wacho akavhiyiwa nezuro. Dr. Muchawira vati vanofara kuti kunyange zvazvo vakatura maawa matanhatu kana Muzvare Bonda murwere akavhiyiwa nezuro akatora maawa mashoma.
Tingati zvakatora nguva yakareba kudai nenzira yokuti tatiri team yaichaita operation kekutanga mushure memakore mashanu. Saka vanhu munee muchiita kakudyidzana zvinei zvichida kuti munyatsonzwanana pamunee muchiita operation. Tingati tikacherechedza yatakaita nezuro takatora maawa matatu nehafu zvichiratidza kuti team yava kudii iri kubatana ende zvinhu zvaaku
vatiwo kuti bvupa rakachekwa rinyatsopora zvinogona kutora mwedzi mitanhatu. Vawedzerawo vachiti vave kutarisira kuti vanhu vavanovhiya vachazenge vachiwanda nekufamba kwenguva.
Sevanhu vachiri kutanga tichambotanga tichiti murwere mumwe chete pasvondo, asi tichitarisira kuti tichapota tichiwedzera. Tiri kutarisira kuti tosvika pa2 kusvika kana zvikabudirira togona kuti zuva nezuva during the week tinee tichingoita maoperations every day.
Nyanzvi mukurarisa varwere Dr. Shield Kajese vanoti havana chakavatambudza mukurarisa nokumutsa muzvare Bonda.
Taiziva kuti mwoyo wake une problem. Taifanira kutora maprecautions ekumeka sure kuti patiri kumukotsirisa taitawo zviri kuenderana necondition yemwoyo wake.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vati kuvhiya varwere vemwoyo munyika kunobatsira varombo.
Tinotenda nokufara nokupembera kuti pane open heart kuitwawo mazuva ano muno muZimbabwe inobetsera vazhinji vasingakwanisi kuenda kunze kwenyika.
Munyika manga musina chikwata chehurumende kana chakazvimirira change chichivhura mwoyo, izvo zvinonzi nenyanzvi zvaita kuti vamwe vanhu vane zvirwere zvemwoyo vaida kugadzirwa vapedzisire vafa nekuda kwokusheya mari sekubuda kunorapwa kunze kwenyika. Chipatara cheparirenyatwa chinoti chine vanhu vari pakati pemazana matanhatu nemazana manomwe vari kuda kuvhiyiwa mwoyo, asi vachitiwo kune vanhu vakawanda vane chirwere ichi vasati vave mumabhuku avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu. Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro soro muAmerica reSupreme Court nezuro rakabvisa mutemo unotarisa boka, rudzi kana kuti munhu anobvepi kuti akwanise kupinda muzvikoro zvepamusoro soro, richiti nzira iyi haifanirwe kushandiswa kuti munhu apinde kumakoreji nekumayunivhesiti. Asi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashora zvikuru mutongo uyu vachiti vanopokana nawo zvakanyanya uye vakakurudzira zvikoro zvepamusoro soro kuti zvisaone sekunge mutongo uyu ndiwo magumo ezvose. Varimi vegorosi yemuchando vanonzi vakakundikana kurima mahekitari zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares avainge vakatarisirwa kurima gore rino. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vakazivisa muchinyorwa chavakaburitsa nechipiri kuti varimi vakakwanisa kurima zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% zvemahektare zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares zvavainge vakatarisirwa kurima gore rino vachikwira kubva pamahektare zviuru makumi masere kana kuti 80,000 hectares akadyarwa gore rapera. Dr. Basera havana kuzivisa kuti sei varimi vakatadza kurima ndima iyi. Dunhu reMashonaland West iro rinosimbotungamira makore ose adarika rakazivisawo kuti rakatadza kusvika mahektare zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 hectares zvayainge yakatarisirwa. Mudhumeni mukuru mudunhu iri amai Sara Ndoro vanoti kwakanga kwarimwa mahektare zviuru makumi maviri nezvitanhatu kana kuti 26,000 hectares kusvika musi wa 15 Chikumi pakapera nguva yekurima gorosi. Mumwe mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vanoyambira varimi kuti hazvichayamura kudyara gorosi nguva ino sezvo risasvike. Vamwe varimi vanoti vakatadza kurima ndima dzavaida nekuda kwematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kunonoka kuwana zvikwanisiro, kusawana magetsi paanenge achidiwa kuti vadiridzire gorosi, pamwe nekunonoka kukohwa zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage muminda yavanozodyara gorosi. Mumwe akanonoka kupiwa zvikwanisiro nebhanga reAFC ndiva Bright Ndevere vanorima vari kubhange. VaNdevere vanoti vakazowana fotireza masvondo matatu nguva yekudyara gorosi yatanga. Mumwe wakanonoka kudyara nekuda kwemagetsi anga asipo zvichinzi mapango anodonha ndiva Nison Mafuta vanorima vari kumazoe mudunhu reMashonaland Central. VaMafuta vanoti gorosi rinoda kuwaniswa mvura kwemaawa masere pazuva kana risati rabuda richiri pasi.
Ndoita wazinaitango rezvo ama round rupinda naye chabuda svika mapeto ne round rinoita wazichadzoka futi tiri minus rubisa 2 hours.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai weti jiti vanoti varimi vakawanda vakaita dambudziko rekunonoka kuwana zvikwanisiro.
Kunonoka kuwana zvishandiso ndizvo zvakaita kuti wheat iwedzerwe panguva yekudyarwa kusvika musi wa 15 June.
Mumwe murimi ane mukurumbira wekurima mudunhu reMashonaland West vatinashe Ziki vanoti dambudziko remagetsi riri kuramba richinetsa uye zvave kunzi mawaya anofambisa magetsi ndiwo ari kudambuka.
Mafunzi manje
matanda arimodona arimutsane moto so
Vaziki vanoti varimi vanogona kuramba vari padambudziko rekushaya magetsi iwo achinzi avepo nguva dzose. Hatina kunzwa divi rezvesa sezvo mutauriri wekambani iyi Dr. George Manyaya vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi zvesa yakavimbisa kuwanisa varimi vegorosi nyika yose 120 megawatts dzemagetsi asingadzimwe dzimwe kana kuti load shedding izo dzinonzi dzinokwanira varimi kubva gorosi richidyarwa kusvika parinochekwa kubva muminda. Bazi rezvekurima riri kutarisira mametric ton zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kudarika gore rapera pakakohwewa gorosi mametric ton zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu kana kuti 375,000 metric tons. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti nhamo yedzinhandare muHarare yave kuzopera kutanga svondo rinouya, apo vari kuvhura nhandare yeRufaro Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamafume vanoti zvese zvakakosha zvangafarira kuitwa paRufaro Stadium zvaitwa, zvekuti nhandare iyi yatsara mazuva mashoma shoma chete kuti nhabvu itange kutambirwamo.
Tapedza kuisa pitch magetsi adzoka after 4 years. Jekrema changing rooms aitwa extended, taisa plumbing itange yapera within the next 5 days. Tinotarisira kuti bhora rinobva range rava kutambwa tapedza plumbing.
Vanoti tarisiro yavo nemafambiro ari kuita zvinhu ndeyekuti kutanga kwevhiki rinotevera zvikwata zvemPSL zvinge zvave kushandisa nhandare ine mukurumbira iyi. Kuvhurwa kwave kuitwa Rufaro kwauya panguva yakanaka sezvo zvikwata zvese zvemuHarare nezvimwe zvisina nhandare dzakakodzera zvange zvomanikidzwa kutambira kumamwe maguta sezvo National Sports Stadium yambovharwa nekusamira zvakanaka kwayakaita. Hurumende iri kutatarika kugadzirisa zviri kudiwa kusanganisira mvura nezvimbuzi. Chikwata cheDynamos chave kushandisa Bata Stadium kuGweru neBaba Field Stadium kuBulawayo. Asi mukuru wekumahofisi avo vaJonathan Mashingaidze vanoti izvi ndezvechinguvana vakamirira Rufaro Stadium. Black Rhinos yave kushandisa Bata Stadium. Caps United neCranbourne Bullets dzave kushandisa Baba Fields. Herentals yave kumandava Stadium. Asi mtevedzeri wasachigaro weSimba Bora vaChaus Nyatsine vanoti ivo vakasarudza Baobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi.
Tikataurawo neveShusham Bata Stadium kuGweru kuti tigone kuzowana inonzi pachirungu second option yekuti tigone kushandisa Bata Stadium tikasvika zvakare pakurirana navo.
Asi ZPC Kariba iyo yaishandisawo zvekare National Sports Stadium yaita rombo rakanaka mushure mekuonekwa kunzi nhandare yavo yeNyambunga Stadium yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvichitevera gadziriso yakaitwa. Dzimwe nhandare dzakaita sewadzanai kuShamva, Sakubva kwaMutare neAscot kuGweru dziri kugadziriswa kuti dzizorerutsa nhamo yedzinhandare iyi. Mutauriri weguta reGweru Muzvare Vimbai Chingwata Mutse vanoti vari kugadzirisa nhandare iyi kuti veruzhinji vafare.
Tisekanzuri yeGweru tiri kugadzirisa zvakanaka Asco Stadium kuti munge munokwanisa kunge muchitambirwa nhabvu.
Makundano ePremier Soccer League ari kudzoka kutanga mangwana mushure mekumbomiswa kwemasvondo maviri nekuda kwedambudziko renhandare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Friday, Muchirongwa chedu chema gitara chesondorino tine hurukuro nemuimbi wemusambo wegospel akambotora zororo mukutigisa mimanzi asi iko zvino adzoka zvakare nenziyo itsva amai shingisa isuluma. Amai Suluma vakaita mukurumbira kwemakore akawanda. Ngatinzwei chikamu chekutanga chehurukuro yavaita naIvan Tsininga weStudio 7.
Kalikende tangire pa album ended with the international album number 8 chienda kuchikoro takandiri ku America Louisiana ndaka release album inonzi ndewake ndaka release o asina kuti ndanda ku Zimbabwe saka vamwana yiziva vamwana yizivi asinde yatanga kuti album number 8 saka ndaka kuti 2012 kuna masonga vanacho kana vava na album ana wanda ka masonga zvinenge kwakutokangana
ibasa ratori mwebasa
kana inonzi ndotori basa pirate yangu yanyanyisa saka kana taa kushika kuita ma CD sango kuti aha no katimbotsvage inonzira yekuita sei yeku ikuita kuti vanhu vasati mbiri tsingo dzedu vatinoti
madigitalzvako mazuva ano guys
ndozvako mazuva ano saka takabva tatotanga kutoti aha ma CD ngatimbosiyani pasi.
Vakakunzwai 2008 ya muri kutaura iyi nevari kukunzwai nhasi mazera asiyana
inini
mazi yenyu yachinja zvipapi kubva kumakare uko kusvika pari nhasi
ndingada kutotunza kuvani nevanoteerera kuti yachinja here ndoda kuti ndotori shunga dzanzo kutoza kuti inini vachandiri nandini nandisingoti ndaichinja chindinato nonokuchinja kuchinja ndoda kuti ndinokwanisa kuchinja nematurity bariko zvinoita kuaredi dhambure that age na 25 was na mami in my 50s. Saka tindinoona kuti achinja imaturity in writing songs and maturity nego yeyenzi kuti ninge rachinja hatizivi hazvati hatiaise seize mutikana mediitira zvimbarise mutume mukuru ndoingatindiochinji asi iwai vanhu vateereri ndo vangandondiudza kuti chenji mubvunzo ndo vangandokwanisa kutsanangura kana kupindura mubvunzo iwowo.
Pane nyaya inogara ichindibata. Tine vakawanda vatakarasikirwa navo nenyaya dzekuzonzi vakange vakuita zvemadrugs, vakange vakuita vanga vama addicts alcohol nezvimwe zvakawanda wanda. Imi makanzvengana sei nematambudziko akadai kusvika nhasi?
Iya isaitoitawo zvokutonzwa kwachitoshamisa and matora nyaya yandishamisa nokunisiro manheru ndichiita manamato nevana vangu ndaisa mwaudza ndichikuti ndandisozobudisa sare munhu vachinzikuti uyu mukomana uyu tova murume mukuru aitouya kuchechi kwedu asi akazodekesa kuya ndoda kuti paanga achiimba gospel akanga akuita zvemadrugs vari kuimba zvavo asi nokuti vari kuita zvokurara usiku hwese vachimba vachibedzwa kumagigs anenge anga angu dzimagigs mazuva acho ee saka ndakazotanga kuzonzikuti kunotonwa madrugs nai kuti vanhu vakwanidze kuramba vane simba rekuimba usiku hwese ndinge takatanga kuzonzwa nezvana Whitney Houston kuti ndozvaneta nemamwe masecular musicians nezvematauro izvozvo kuti kana vana lundu vaya takangonzwawo kuti taita maconcert nawo tichiti vadikiwo mazuva chaya kumabackground tainge kuti avanenge vachitonwa doro avanenge vachitoinini taitoshandisa kuti kuti vakiimba gospel vanonwa doro kuti vari kuzviri kumaketini saka tichaitotishamisawo matikaiti kana taimba kavo kwatobuda nemusodzo tofunga kuti shuwa munhu ari kutokomborerwa iyo inenge ti
manga muchinzwa kamba kanonzi fara zvakadaro kakamboitwa mukurumbira muhurukuru yaitwa naIvan Tsininga weStudio 7 naamai Shingisa Isuluma vari parunhare kuCanada. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chechipiri chehurukuro iyi. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise uwandu hwemadzimai munyika kutsvagira ZANU-PF rutsigiro. Zeki inoburitsa mazita evanhu vakabudirira kunge vachinyoresa nenomination code. Ini ndini Jonga Kandemiri ndekusemwe na Praxidus Jeremiah.
Kuhisika tisenda baku.